zvaitika ndezvekuti pakati pe7 ne8 mangwanani pane rori ranga richienda kufu kwamaria ranga rine vanhu 30 mukati raroverana netenga inotakura mafuta eethanol rekugreenspill pamanzvire tingangoti 15 kilometers kubva pacheche 15 kilometers kubva parini pakati ipapa zvaroverana iye atingati head on saka kuroverana kwazvaita uku mota yakaitakura vanhu 235 yanga iri vanhu kuma30 vasimudzwa inga vakaroverwa pasi murodhi paimpact yekuroverana kwavaita tenga iri ranga rine mafuta rabva raputika ndokubva rabaka moto saka moto uyu wanga uchipisa vanhu vaya vamwe vanga vatofa uye raaa madhiraivha webhoneti anga aine umwe waanga ainaye avakafira ipapo then mumotawo yanga ine chitunha ye35 vanhu vafa paspot vasika19 yatingati gumi nevanomwe then vamwe vazotakura kuenda kuchipatara chekust peters ndochiri padhuzedhuze nepaitika extent vanga vari 6 pakuenda kwavanga vachiita 2 vacho vabva vatofira munzira then nekufamba kwenguva vamwe kuti vasara vatakurwawo kuenda kuchipinge hospital saka kutaura kwatiri kuita kudai hatatorukirwa zvisingaiti semhuri yekuchisumbanje mhuri yekuchipinge tiri kurwadziwa zvisingaiti
pane vamwe vamunozivavo here pane vanhu vashaya ava
pane vanhu vashaya ava vanga vaine mwanakomana wavo vanga akashayika kakanga katamira kucheguru ndine ukama nemhuri iyi yanga iri kumatambudziko saka kundichitaura zvangu mazita uyo neuyo pamwe ndinenge ndamhanya kuti vanhu vangazokasika madzika ndikumazita avo vamwewo vemhuri vasati vaziva asi kutaura kwandiakai inorwadzikana zvakanyanya nekuti vanhu vatoconfirm zvatingati vatoshaya pari zvino i24 yatingati makumi maviri vana
vakawanda vacho vanga vari vemhuri rimwe chete here
iri mhuri imwe chete yevanhu vashaika ava asiwo pane vamwewo veukama vatingati vanga vabva kucheguti vachiuya kurufu vatingati vana vakwasha nevazukuru nevechechi vanga vatiperekedzawa chitunha asi vemumhuri imwe chete kwanotopfuura gumi vemhuri imwe chete
sekuona kwenyu vamadhuku vanobatsira vanhu vanenge vaita njodzi vakurumidza here kusvika panzvimbo iyi
zvatora nguva zvekuti pamuri kutaura neni accident yaitika pakati pe7 na8 asi izvozvi moto uchiri kutobvira pamuri kutaura neni izvozvi ndakutaura nguva yekusvika kuma2 ndinoda sekuti ndo zvimwe zvezvinhu zvinofanira kuti zvitariswe izvo zvekuti vanodzimura moto hapana nzvimbo yekudzimura moto iri padhuze zvakamboitika zvakare pane rimwe zuva pakambotsva minda dzenzimbe dzekuchisumbanje uko dzakapera dzese pasina kana vanga vauya kuzodzimura moto ndo zvandiri kutiwo hurumende inofanira kuzvitarisa izvozvo kuti kana pachita maaccident ane moto hapa preparedness yekuti vagadzikane kudzimura moto hapana.